Profesa Masocha makati niko
tiripo makati iko yo
ndimi makango tarisa pa television kuona kuti mavote ari kufamba zvakadini chii chamuri kuona
tiri kuona kuti pana makakata ano asi pari zvino padzimba mbiri idzi the Senate ne House of Representatives tinoona kuti maRepublican achiri pamberi kuSenate vari pamberi bhijana vava nama navanhu 46 uku maDemocrats vane 45 makakata vanandiwo kuti vasvike pa51 tozotarisa isi kumahouse of representatives uku kunodiwa kuti party inge ichihwina mavhoti anokwanisa kuita 218 zvichikwira tinoona kuti maRepublican ari kusvika kuma kunana 188 pari zvino maDemocrats ari pa129 asi kuna mavhoti akawanda mamwe achiri kuvuya atiri kuzovona mufananidzo wacho mamwe achanonoka saka zviri kusarudza vanhu takatarisa izvozvizvi tinoona kuti maRepublican ari kupomera mhosva hurumende yava Joe Biden kuti ini tarisai muone zviri kuita upfumi hwenyika kunyange mabasa ari kwasi zvino zviri kukwira tarisai muone zviri kuita vanhu vari kuurayana nepfuti mugozotarisazve vanhu vari kubva kune dzimwe nyika veimmigration nemari yamuri kupedzazve muchisapota Ukraine uko ndo zviri kuita maRepublicans asi nyaya huru chai chai yatiri kuona inenge iri kutevererwa navagari vomuamerica mavhota vachivhota inyaya youpfumi hwenyika asi tisinga tichida kunyatsokuongorora zvekare tinoona kuti imwe nyaya iri kukurumbira chaizvo inyaya dzekodzero dzamadzimai kubvisa nhumbu dzinonge dzinosapotiwa namaDemocrats achiti aiwa mudzimai wega wega ngaave iye nechokuita nenhumbu yake mwari uriko wakamirira isi uchandotonga munhu iyeye maRepublican achiti aiwa zvamwari ngatimbosiya pasaidhi apa titonge vanhu nomutemo wokuti hakuna mudzimai unobvumidzwa kubvisa nhumbu saka kuna vanhu vakawandavo kumaDemocrats uku vari kusapota maDemocrats anava Joe Biden nokuti vari kuti vakadzi ikodzero yavo munhu ngaandopedzerana namwari kana aita zvaaita zvekare vari kuti imi maRepublican ndimi munobvumira vanhu kuti vange vachiva nepfuti kana vanhu ivavo vozofurana maakutipomera zvemhosva ichichitonga zvekare maDemocrats vari kuti imi maRepublican pose pamunoruza munoti tabirwa saka demokrasi iri papi utongi hwechechetera hudero kungoti munongoti chete pamahwina ndio pemene musina kubirwa asi pamaruza moti tabirwa zviri kuvhiringidza utongi hweamerica izvozvo zvakazoita kuti january 6 vatrump vakurudzire vanhu kuinda kunotora masimba kusenate House of Representatives handizvo zvinomirira America izvozvo saka pari kupomeranwa mhosva idzodzo vanhu vokuna mamwe mastates vari kuona zvinomusoro zvava Joe Biden asi vamwe vanhu vari kuona zvinomusoro zvamaRepublican nyange manhamba akadai zvavo ike zvino kuti maRepublican vari pamusoro hazviratidzi kuti vanogona kuwina dzimba mbiri asi neimwe nzira vanogonazve kuwina nokuti mavhoti achiri kuverengwa kana
Yeah. Ko icho chinoita chinoitika kubato rinowana rinowina imwe House of Representatives kana kuti Senate chii sei vese vachida kuti vakontrole maparamende maviri wayayo muchidingo
maparamende maviri awa ndio kune simba routongi rwapuresidendi saka President Biden zvavari ipapapa kana vakaruza dzimba mbiri idzi mahouse of representatives ndio kunobva mutemo ikoko vakaruza izvozvo zvirongwa zvavo zvavakavhoterwa zvavaripo pabasa kuti vaite hazvizobudiriri nokuti matongerwo anoita america ndokuti president weamerica unotora chinzvimbo asina kana sendi achipromisa vanhu kuti kana ndikahwina ndichazoita zvakati ndichazoita zvakati ndichazoita zvakati mari yacho unenge aiwana kubva kudzimba mbiri zvino kana dzichinge dzichikondirorwa neimwe pati havana chavanowana zvavakapindira pabasa hazvizobudiriri
aiwa tinotenda zvikuru Profesa Masocha vari kuOhio vachitiunzira zviri kuitika mukurwerwa kwemavhoti muamerica tinotenda chaizvo Profesa Masocha
tinokutendai.